Wangu nyayo yanzwi kwa mudari na judge justice Nicholas Matonzi ndo wangu kwa nyayi maskata na uye zwe kwa masendike yanga iti chema yakamiri wana mshare Fiona Ailif wezi babolo ya suine na yanga iti chema kute tiri kukumbira kuti dare ripe mtungwe kuti mori kwanse kuwa na kune body mustakabu uye zita kwanza kuitwa post-mortem examination yangaiseka ikuwa kubapa kashaya wa masendeke muswa 15 May jaji wa matonji wapa mtongwe kuti wakuru wakuru kuma polisi ne kuma spatara wape mwuri kwa masendeke report kwa mbigwaro rabuda mwune autopsy report ya kazo mwokuti wazo hita na asuno.
Saka wamafunda mutongo yu uchine chire mira ere kana hurumende ya kwanisa kuongorora chituna cha wamasendeke.
Mutongo wapi wama Justice Matonzi ndewe kuti hurumende ipe murie kwa masendeke report notara kuti mshakabu akafane mei sila mshakabu afe chakawa mshakabu faka tukutu alasara kuti hurumende icha tende rakanisita comply ne court order ya piwa na asu hiyo hiyo
pane zimu elezo atarwa ne dare zunofana wange zichitwa mutumbi wava Terence Masendeke usati waende sikuwa kumuri yayo
dare rapa mtongo kuti post-mortem report kacho ya zomuda dewe kwenye ipiwe kumuri yako Masendeke kuti wakwanse kuziwa kuti wakwanse kuwanao zororo kuti wazio kuti mwalawo akasha nekuda kuchikozero chei pamsoro pazo Justice Matonzi wakafuzo mtongo kuti mwalewe kwa kwamse kuita inonzi mchurungu independent examination through an independent pathologist chiremba wawo kumwale anzi akwamse kuita examination mangwana kutarisa mtumbu uo au no kuongorora kuti wangu Terence Masendeke wakasha ya nekuda kuchikozero che makaya saka tazugamu chela zukuru kuti mwuri inu sana utuwa report ya kaitu kwenye urumende na asu yei uyeze kuti mwuri yuko Masendeke kwamse kuwa na access kune body yu mangwala wali na chile mba wawo akwamse kutarasa kuti chincha kako ndirasa kuti watene ni Masendeke wasai
mwuri yuko Masendeke yati ya uzuwa ereza buda muongorora ya itua nasi pa itua post-mortem na chiremba
ora nayo nokuti masikatano wangu ari kudare na mzvare Fiona Ailif kuti ndabuloya so human rights saka tiri kutarisira kuti wakamirira hurumende wacha respecta mutongo wapi wala Justice Matonzi nokuti mutongi ati hurumende ipiwe report iyo yekumure kwa Masendeke saka takamirira kuti tizo ndokuti kwabva kudare wafamba sei zvaitwa here izvozvo kana zvisina kuitwa tinoziva matana tinoita kuti ma court orders aitwe complied with.
Vanga vakamirira hurumende pane mashoko here avataura pamberi pemutongi wedare.
Vanga vakamirira hurumende pamberi paJustice Matonzi vataura kuti vaTerence Masendeke vaanga shuverenga ndofunga pane report yavaita iyo yatisakwasa mukataipwa mudare tichigara sotaura kuti chakonzera kuti kurayiwa kwaTerence Masendeke vataura nyaya kuti vakapfurwa nemabara ndofunga vakapfurwa katatu pamwiri wavo. Saka tango hungwa mudara ndozwa tirida kuti mureko kwa Masendeke iwane itarise kubva muripoti yanzoitwa nehurumende so tinodavira kuti kana zviruzvo chikonzero ichocho tichachiona wataona ripoti iyoyo tikutarisira kuti tinge tichitarisawo kuti ndizvo here uyezve tichachizonzwa kuti hurumende yeko Masendeke kana yatiwa ripoti yakadaro ichaita sei munyaya dzekuchengetedza kodzero dzavo kazhinji kazhinji kune midzimai asiyo yane kana lakachete kana mwedzi umwe chete.
Tochienda kunyaya yevasungwa vari kupomerwa kuda kupidigura hurumende vakaita musangano kuMaldives nyaya yakamira papi vamafunda
hongu wakomana nevasikana ava vari kutarisiwa kumira pamberi pedare mangwana kunyanyanana mukoma George Makoni mukoma akatenda mombe yarara mukoma mukura Gamuchirai na mukoma Frank Mpaso ndiwatiri kutarisira kuti mangwana vachamira pamberi pedare vachipiwa mutongo wavo kana kuti nonzi ruling muchirungu judgment yedare nekuti dare rakati richapa mutongo iwo musi wa 7 chinova anova mangwana chishanu saka mangwana kuma 9 dzemakufeni tenge tiri pahaikori kuti tinzwe kuti dare rati chii nenyaya yechikumbiro chavo chekuti vapinde pabeu uyezve muzvare Rita Nyabiaka Dampinga uyezve na muzvare Stadile Dewa vanotarisirwa kuti chichemo chavo chekuti vapiwe deo chinzwike mangwana. Saka mangwana wezuva rakada kuti koshei kumatare kwatiri. Takatarisira kuti vakwemitongo kwevakomana avo vakapiwa mhosva yekuda kupidigura hurumende chisimba, uyezve tirikutarisira kunzwikwavo kwechikumbiro chekupiwa deo kwamuzvare Rita Nyamupenga namuzvare Stabile Dewa. Saka takatarisira pazuva remangwana rechishanu irori.